Masangano anongorora nyaya dzezveupfumi pamwe nevanorwisana nehuori muMalawi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise kukanganisika kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende. Gwaro rakaburitswa muna 2021 riri pamusoro pezvivakwa zvehurumende re-2021 Malawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects rinonongedza kuti uori hwakapararira mumapoka ose ehurumende yeMalawi. Nyanzvi dzemagariro evanhu pamwe nedzeupfumi dzakatokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuita basa rekugadziridza mugwagwa uyu kana Malawi ichida kusimbisa mabasa ebudiriro yemagariro evanhu neupfumi. Makomba pamwe nekumwe kuparara kwemigwagwa zvatove magariro ezuva nezuva muvanhu vanogara mumaguta. Kunze kwekuve njodzi muvatyairi nevavanenge vakatakura, zvinoratidza chimwe chezvimhingamupinyi mubudiriro yenyika mune zvemagariro akanaka nezveupfumi. VaJack Gama, mugari wemuLilongwe, vanoti
mamiriro akaita mugwagwa ari kuwedzera kudhura kwedzimotokari nguva yekufamba uye kukonzera kukanganiswa kwezvinenge zvakatakurwa.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Betha Phiri, vanove mukuru weMalawi Economic Justice Network, vanomira nerekuti kusamira zvakanaka kwemigwagwa kwakanganisa kukura kweupfumi.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that the social economic development.
Kana tiine migwagwa yakanaka, zvazvinoreva ndezvekuti magariro evanhu neupfumi zvinobudirira zvakanyanya zviri nyore, nekuti migwagwa ine mukana wekusimudzira kutengeserana, kuvhurwa kwemisika mitsva nekukwezva vanotanga makambani nekusima mari dzavo vatsva.
Masangano anorwisana neuori ari kunongedza mukukanganiswa kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende uhwo hunobvumidza chioko muhomwe, izvo zvinozobvumidza makambani anoita zvekuvaka asina unyanzvi kuti awaniswe mabasa makuru ekuvaka. Wawili Kambwandira, vanove mukuru weCenter for Social Accountability and Transparency, vanoti
we are seeing contracts being awarded to individuals who do not have even a single machinery, a single company.
Tiine mabasa ari kupiwa kuvanhuwo zvavo vasina kana muchina mumwe chete zvavo, vasina kana kambani. Takaonawo zvakare zvivakwa zviri pasi pezvinotarisirwa, nekuti paive nekuwirirana pakati pevakuru muhurumende nevemakambani anoita zvekuvaka. Izvo zvinozokonzera kuti pavakwe zvivakwa zvinenge zvisina kusimba uye kunaka.
Vachipindura nyunyuto dziri kukura dzemamiriro emigwagwa yenyika, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa ehurumende vaJacob Hara vakavimbisa zvizvarwa zveMalawi kuti vari kugadzirisa nekukasika. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu, boka rinoona nezvezvivakwa reNational Construction Industry Council of Malawi kana kuti NCIC rakasimudzira maitiro aro ebasa mukuona kuti mabasa ari kuitwa pari zvino ari kuitwa nemazvo here. VaGerald Konje, mukuru weNational Construction Industry Council of Malawi, vanoti
there are circumstances that lead to poor quality of infrastructure.
Pane mamiriro ezvinhu anoita kuti pavakwe zvivakwa zvisina kusimba, chimwe chacho huri huori. Mamwe mabasa akatokundikana kusimukira. Nzira yatangwa nayo chirongwa yakundikana nechekare. Dzimwe nguva zvinokundikana pakutengwa kwezvinhu.
Gwaro reWorld Bank riri pamusoro penyaya dzemigwagwa re-2023 World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program rinoratidza kuti Malawi inoda mari inoita 1.5 trillion kwacha kana kuti $8.6 million mumari yekuAmerica yezvirongwa zvemigwagwa panosvika 2025 yakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Nyaya iyi yabva kuna chimwemwe padhaka, mutoro wenhau weVOA News ari muLilongwe kuMalawi.